Muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsa mashoko nhasi ekuti umbo wokubva kugwaro reOpen Doors Report on International Educational Exchange hunoratidza kuti uwandu hwevanhu vemuZimbabwe vari kudzidza kuAmerica hwakakwira kusvika pachiuru nemazana matatu nemakumanomwe nevanomwe. Zimbabwe iri pachinzvimbo chechitanhatu panyika dzese dzemuAfrica dzine vanhu vari kudzidza kuAmerica. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, vati izvi zvinoratidza ukama hwakasimba pakati pevanhu vemuAmerica neZimbabwe. Vati vadzidzi vemuZimbabwe vanodzidza pazvikoro zvepamusoro kuAmerica, uko vanowana ruzivo neunyanzvi hwekuti vazosimudzira Zimbabwe. Vati kudzidza kunze kwenyika kunopa unyanzvi hunodiwa pasi rese, uye vati hurumende yavo icharamba ichitsigira vechidiki muZimbabwe munyaya dzedzidzo, tsika nezvimwe. VaVivid Gwede, avo vakapinda mune chimwe chezvirongwa zvinoitwa nehurumende America cheWashington Mandela Fellowship, vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neAmerica zvakanaka chose sezvo zvichizosimudzira nyika.
Kunyange kudyidzana kwehurumende mbiri idzi dzeZimbabwe neAmerica kusina kumira zvakanaka, pachine kuwirirana kwevanhu nevanhu veZimbabwe neAmerica, pane kakudzidzisana karipo kanda kuti dai karamba kachikurudzirwa, Zimbabwe ichiwana ruzivo kupfurikidza nevana vari kuenda kwatinodzidza zvidzidzo zvemasaindisi nezvimwe zvakadaro zvinokwanisa kuti zvisimudzire upfumi nenyika yedu. Saka tinokurudzira kudai ukama ihwohwo hwasimbiswa, uye dai hurumende yedu yange ichiteererana nehurumende yeAmerica vachiwirirana kuti zvinhu zvese izvi nyika mbiri idzi dzinge dzichibudirira.
Kuburitswa kwegwaro reOpen Doors kwaitika pakutanga kwe2020 International Education Week, chinova chirongwa chebazi reAmerica rekudyidzana nedzimwe nyika reState Department nebazi rezvedzidzo chekugadzirira vanhu vemuAmerica kutambira vechidiki vanoda kuita zvedzidzo neutungamiri muAmerica gore rino. Umbowo hunobva kugwaro reOpen Doors hunoratidza kuti mumakore mashanu apfuura America yaita vadzidzi vanodarika miriyoni kubva kune dzimwe nyika, uye pavadzidzi ava zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana vanoita zvidzidzo zvemathematics, engineering nescience. Open Doors inotiwo muna 2018-2019 America pachayo yaive nevadzidzi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi mana vaidzidza kunze kwenyika iyi. Mune imwewo nyaya dare repamusoro, nhasi ratadza kunzwa nyaya yemutori wenhau Hope Chingono, uyo akaisa chikumbiro chekuti nyaya yake inzikwe achibva kumba. Mutongi wedare Justice Tawanda Chitapi vati vanoda nguva yekumbozeya nyaya yavaChingono, uye vati vachatura mutongo wavo mangwanani. Chingono, uyo akasungwa musi wa3 Mbudzi, akanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramajistrate svondo rapfuura. Zvichakadai, dare ramajistrate razivisa kuti kutongwa kwevaimbo vegurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuchatanga musi wa11 ndira gore rinouya. VaMoyo vari kupomerwa mhosva yekuva nechekuita pakupiwa kwecontract kambani yeDrugs International nekambani yehurumende yeNatfarm pasina kutevedzwa mutemo wematenda. VaMoyo vari kutongwa vachibva kumba kwavo mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.